Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu kukadzi 7 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Avo nemweya wekukusa zvavamwe, vane mweya wevhairesi, hatiri. Kana mweya wekusura kudenga, anofara kana achiona vanhu vake vagere murugare, achiona tiwirirana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vanhu vanenge vakundwa musarudzo vanofanirwa kubvuma kukundwa.
Mutungamiri vedu kunyanya vaMunangagwa navachamisa sezvo varivo vari kutaridza kuti no vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe. Kwete chete nekuti vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe, asi nokuda kwekuti tine shura yekuti kana tikabatanidza vana veZimbabwe vari muzvipoka izvi, nyika yedu inotanga kuenda, tova nemuono mumwe chete.
Vaimbove murongi wemisangano yevechidiki muzano PF vaGodfrey Senengamo vanoti vaMunangagwa navachamisa vanofanirwa kutaurirana. Muzvare Mary Mubayiwa vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vanhu vanenge vakundwa musarudzo vanofanirwa kubvuma kukundwa, voshanda nekupembera nevanenge vakakunda kuitira kuti munyika muve nerunyararo. Nhunhurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pambo rine kuchena! Pambo rine utano! Pambo rine zvemupiyevhu! Nokubatana!
Vachitaura nhasi mubhangeti apo vanga vachitsvaira marara mumusha unogara veruzhinji wekuwadzana. VaMunangagwa vati vanhu vanofanirwa kuwirirana munyika, uye kuti kana munhu akundwa musarudzo haafanirwe kuita zvemhirizhonga, asi kuti anofanirwa kupembera nevakakunda kuti munyika muve nerunyararo.
Avo nemweya wekukusa zvavamwe, vane mweya wevhairesi, hatiri. Kana mwari wekusura kudenga, anofara kana achiona vanhu vake vagere murugare, achiona tiwirirana. Tine murayiro mabumbiro nemutemo wedu yenyika. Makore mashanu ese ese paanopera, tinova nesarudzo munyika. Taita sarudzo iroro, vamwe vanohwina vamwe voruza. Vanenge vahwina sarai, vanenge vauza sarai nevahwina.
VaMunangagwa vati kana munhu akundwa anofanirwa kusiya zvinenge zvakamukundisa zvemhirizhonga, uye anenge akunda sezvavakaita oramba achiita zvinoita kuti arambe achikunda. VaMunangagwa vati bato ravo reZANU-PF rinokunda nokudaro richaramba richiita zvinokundisa zvekuenda kunonzwa zvichemo zvevanhu nekuzvigadzirisa sezvavakaita zvekuunza mabhazi anobhadharwa mari shoma yekufambisa.
Ozoongora kutiko, isu tahwina, tahwina pamusaka pei, oramba uchita zvinohwinisa. Iwo vari kuti ndaruza pamusaka pei, osiya zviya zvinokuruza. Haleluya. Zvino zvange zvinohwina. Saka icharamba ichigadzirisa, ichisimudzira zvinohwinisa. Ndozvokuita kuvanhu.
Kunyange vaMunangagwa vasina kudoma bato nezita, vazhinji vanoti ibato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ranga richitaurwa. Asi mutevedzere wemutauriri webato reMD vaLuke Tamborinyoka vati bato ravo harisi kuzobva pachokwadi chekuti vamunangagwa vakabirira sarudzo izvo vanoti Zimbabwe Electoral Commission yakabvuma nekuchinja zvakabuda musarudzo katatu.
Isu hatibvi pashoko rete kuti vamunangagwa vakabirira sarudzo. Izvi zvakabudiswa neripoti yakataurwa yakapiwa neiyo Zek pachayo kudare reparamende. So zvakabudiswa nechokwadi chekuti Zek pachayo yakadzikisa maridzo ayo katatu ichaadzikisa. Saka zvinova risarudzo dzakaitwa muna 2018 dzakabiwa navamunangagwa ende iye vanoziva zvatiri kutaura nezvazvizvi.
Panyaya yeutsanana vamunangagwa vati hurumende ichaisa mutemo wekuti motokari dzose dzinotakura veruzhinji zvikuru mabhazi dzive nemabhini ekurasira marara sezvo zvakaoneka kuti vanhu vanenge vari mudzimotokari vanorasa marara nepamahwindo. Asi mumwe mugari wemubhangeti asina kuda kudomwa nezita anoti kuchenesa nzvimbo hakufanirwe kumirira zuva rinotsvaira mutungamiri wenyika sezviri kuitika mubhangeti umo makatsvairwa nezuro nekuti vamunangagwa vari kuuya.
Vanomira president tinofanira kungoita orali vanhu vavachiclinup vanochiclina each and every time.
Vamunangagwa avo vasvika mubhangeti nguva dza8 mangwanani dzavanga vachitarisirwa vaudza vanhu kuti vakurumidza nekuti vari kuenda kuAddis Ababa kuEthiopia nhasi kumusangano weAfrican Union. Ndakamirira Studio 7 mubhangeti ndini Nunura Ijena.
Vaimbuye murongi wemusangano muboka revechidiki reZANU PF vaGodfrey Senengamu vanoti kurwisa uori munyika kunobudirira chete kana vana veZimbabwe vakaita chirwirangwe zvisinei kuti vanobva kubato ripi rezvematongerwo enyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vaTsenengamu avo vakabviswa pachinzvimbo chavo musi wechitatu vati havakendenge nekumiswa basa kwavakaitwa. VaTsenengamu vatiwo kunyange hazvo vakabviswa pachigaro chavo havasi kuzonyarara munyaya dzekurwisa uori. VaTsenengamu vati chido chavo chekurwisa uori ndicho chapa kuti vatange sangano rinonzi Zim First Agenda iro rine chinangwa chekurwisa uori munyika. Asi VaTsenengamu vati hondo yekurwisa uori inobudirira chete kana vana veZimbabwe vabatana. Vati izvi zvinobudirira kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaita hurukuro nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa. VaTsenengamu vati vane chinangwa chekuunganidza vatungamiriri vaviri ava kuti vasangane musi wa21 kukadzi kuti vataurire veruzhinji zvikonzero zviri kuvatadzisa kuita hurukuro kuti vagadzirise matambudziko ari munyika.
Tiri kuronga isu seZimbabwe Zim First Agenda yatiri kuronga semovement yemacitizens yekupusha nhau dzavo kuti tikumbire kuti vatungamiriri vedu kunyanya vamunangagwa navachamisa sezvo varivo vari kutaridza kuti no vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe. Kwete chete nekuti vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe asi nokuda kwekuti tine shura yekuti kana tikabatanidza vana veZimbabwe vari muzvipoka izvi nyika yedu inotanga kuenda tova nemuono mumwe chete, simba redu rese torisa panzvimbo imwe chete, toshandidzana. Tinofungira kuti tine patinokwanisa kusvika. Hongu hatingapedzi matambudziko edu ese, asi tinofunga kuti iringe riri danho rekutanga rekuti matambudziko atinawo muZimbabwe ange achipera.
VaTsenengamu varamba mashoko ekuti pane vari kuvashandisa mubato reZANU PF vakati vana veZimbabwe vese vane chido chekurwisa uori ngavabatane navo kuti vapanane mazano ekuti vangapedza sei uori munyika.
14 wemwedzi uno watiri waFebruary tiungane sevana veZimbabwe kuti tirangane tiite maonera pamwe pakurwisa dambudziko reuori rakonzeresa nyakanyaka mune zveupfumi munyika yedu ino yeZimbabwe.
VaTsenengamu vaudzawo vatori venhau kuti vanokatyamadzwa zvakanyanya nekumiswa basa kwavo mushure mekutsoropodza vamwe vana muzvinabhizimusi vasiri mubato reZANU PF. VaTsenengamu vati vanoshamiswa neutungamiriri weZANU PF uhwo husina kuvamisa basa pavakamboita musangano nevatori venhau gore rapera vakadoma vamwe vakuru mubato iri kusanganisira vaObert Mbofu navaJoram Gumbo panyaya dzeori asi vozomiswa basa vadoma vanhu vasiri nhengo dzebato iri.
Ya ndino tarza kukadzika kukuru sekukadzika kukuru kuitwa zvakare nevana vazhinji vemuZimbabwe kuti patakadoma vakuru vemusangano kuti vane mapasa ehori avari kuita musangano hauna kumbofunga kuti dzinga asi patadoma vanhu vasina chekuita nezvigaro zvekumusangano kunze kwemumwe chete anonzi tafadzwa musarara taona taakudzingwa mubato taakutorerwa mapositions yedu eutungamiriri taakunzi tinofanira kuenda kuchikoro chinodzidzisa gwara remusangano izvozvo zvatipa kukahadzika kuti chii chaita kuti zvidaro
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 parunare kuti hurumende haina zvaingataura pamusoro pemashoko ataurwa navatsenengamu sezvo vanga vachitaura pfungwa dzavo mutauriri wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma vati seMDC vakabvira kare vachitaura nyaya dzekurwisa uori vachuma vapomera vamunangagwa mhosva yekuva neuori vakati havangagoni kurwisa nyaya dzeuori munyika
uori hunofanira kurwiswa nekuti uori wakashata hunoita kuti nyika isaenderera mberi asi isu seMDC we are very clear kuti nhau yekurwisa uori tinofanira kutanga nekubvisa watingati pachirungu Archbishop weuori
ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Musangano weTripartite Negotiating Forum kana TNF wemazuva matatu wanga uchitwa muHarare pakati pevamiriri vehurumende, vamiriri vevashandi pamwe nevamiriri vevashandirwi wapera nhasi pachinza hapana kuwiriranwa panyaya yekuti gungano iri rotara here mari dzinofanirwa kutambirwa nemushandi wepasi kana kuti dziramba dzichitarwa nemakambani achiwirirana nemasangano anomirira vashandi kana kuti maunion. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti nyaya yanetsa ndeyekuti votangira pamari inoita kuti mushandi wepasi akwanisewo kufema mbichana kunyange hazvo isingagone kumuraramisa. Studio 7 yakundikana kubata vamiriri vehurumende pamwe nevevashandirwi vari muTNF kuti tinzwewo mativi avo. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMoyo pamusoro penyaya iyi.
Musangano wange uripo weTNF wange uri musangano wokuona kuti nyaya dzinoneta, nyaya dzemari, nyaya dzeufumi, nyaya dzekuti hurumende ingatidzana sei nemaemployers kana vashandi dzingaitwa sei kunyanya nyaya dzemari. Saka ndiyo nyaya yange ichikurukurwa kwamazuva afura aya. Pane dzimwe nyaya dzange dzisina kuwiriranwa dzabva dzadzorerwa kuti dziongororwe.
Chii chikuru chamatadza kuwirirana?
Inyaya yekuti tinotangira pamari kuti munhu tingati iyi ndiyo mari yemurombo wekupedzisira haigoni kumuraramisa asi inogona kumbomutemesa bichana. Imari ndiyo mari tiri kutadza kuwirirana iyo zvino. Tiri kufungidzira kuti nekutaurirana kuri kuitika maemployers achazokwanisa kuona patiri kubva towirirana kuti minimum wage tingati iri nani yekuraramisa mhuri iri minimum wage yemari. Maemployers havasi kuda kuti nyaya dzemuhoro dzitaurwe kuTNF. Vanoda mastructures agara aripo kuti vashandi kumakambani ndivo vanofanira kudecide nyaya yemuhoro. Isisu tiri kuti yanyaya yekuti tikwanise kusimudza murombo pakaipapo hatisi kuwirirana.
Saka munotarisira zvakare riini kusangana semusangano weTNF?
Isisu tinoda kumbowana nguva yokutaura nemamembers kuti ndepapi patiri kukonana nemaemployers kana tawana mandate kubva kuvashandi kuti tinokwanisa here kukompromisa kufura zvataita tichatonyorera iyo hurumende kuti tatoda musangano.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunhare muHarare nestudio 7. Varairidzi nevabereki vanoti vakatyamadzwa nehurumende iyo yakwidza mari yebvunzo dzeordinary level neadvanced level zvakanyanya, izvo vanoti zvichatadzisa vana vakawanda kunyora bvunzo idzi. Godwin Manguja anoti panyaya inotevera.
Bandiko rehurumende rinoona nezvebvunzo reZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC ranyorera zvikoro zvese munyika richizivisa nezvekukwira kwemari yebvunzo dzeone A level kutanga muna chikumi. Chiziviso ichi chaonekwa neStudio 7 chanyorwa nemutevedzeri anoona nezvemari muZimsec Amai Zet Muzenda. Chinoti chidzidzo chimwe cheO level chave kuita zana nemakumi mapfumbamwe emadhora kubva pamadhora gumi, kwozoti chidzidzo chimwe cheA level chakwira kubva pamadhora gumi nemashanu kusvika pamazana matatu nemakumi mashanu nerimwe emadhora. ZIMSEC inoti vanoda kunyora bvunzo muna chikumi vanofanira kunge vabhadhara mari iyi musi wa28 kukadzi, kwozoti vanoda kunyora bvunzo muna mbudzi vanofanira kunge vabhadhara mari iyi musi wa27 kurume usati wasvika. Vanononoka kubhadhara mari idzi vanozobhadhara mazana maviri nemakumi maviri nemasere emadhora pachidzidzo chimwe paO level, kwozoti madhora mazana mana nemakumi matatu nemaviri paA level. Mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti hurumende iri kuramba ichiomesera vabereki avo vakatoomerwa nechakare.
Izvi zvataurwa hazvikwanisiki. Vanhu vari kumhanyisana nefees, izvozvo kumhanyisana zvakare nevana vamwe vari kuenda form 5. Tiitarisai madhesi arikunzi ari kuvharwa, mari inenge yabva kupi? Mari yawandisai, vabereki varimbotambira mari, indastri yakavharika kai? Muri kutondera vamanguja, taurirai the powers that be kuti hazvigoni zvavari kuita, vashaisha. Azviitezvo.
Mumwe mubereki wemuHarare vaStan Nyatsanza vaudza Studio 7 kuti vashamisika nezvaitwa neZimsec sezvo zvichipokana nezvakataurwa nebazi rezvedzidzo yepasi, iro rakati mari yedzidzo haifaniri kukwidzwa zvakanyanya kuitira kuti vana vese vawane dzidzo.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti ZIMSEC haisi kuteerera zvotaura hurumende. Hurumende yakabuda pachena ichiti mafees ngaasakwire. Zvinoreva izvo kuti even nyaya dzemaexam fees hadzifani kukwira, asi tiri kuona ZIMSEC iri kukwidza mitengo yekunyora zvidzidzo.
Mutungamiri wesangano nomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende kurambidza vana vevarombo kudzidza munyika.
Tiri kupa ZIMSEC nguva inongokwana kuita mwedzi umwe chete kuti igadzirise nyaya iyi, vanhu vakwanise kuregista vose, vakwanise kunyora vari muzvikoro. Kana vatadza kudaro, vabereki vose vevarombo nesu varayiridzi vanoshandira kuti dzidzo iwane kuve nevanotambura, tichange tichizobatana tichimeka shuwa kuti hapana munhu achazonyora dzidzo kana varombo vasiri kunyora. Nenyaya yekuti hatingati vana vedu vatadza kunyora dzidzo yeCambridge, tovanyima zveyedu yemunhu. Hatisi kuzotendera zvakadaro zvichiitika, ende hazisi kuzoitwa under our watch, and we are warning ZIMSEC kuti iise house yayo in order so that education remains accessible.
Bandiko revarayiridzi vechidiki mune rimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rashorawo zvaitwa neZIMSEC richiti vabereki vakawanda havakwanisi kuwana mari iyi. Kunyange hazvo mutauri weZIMSEC Nicky Dlamini abvuma kuti ndizvo zvaitwa neZIMSEC, aramba kutaura zvakawanda achiti nzvimbo dzese hadzisati dzaona chiziviso ichi. Gurukota rezvedzidzo vaKane Matema varamba kutaura neStudio 7 vachiti havatauri nenhepfenyuro ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yashika nguwe ya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re United Nations rinoona nezvevapoteri rinoti zvuru zvevanhu vemuMozambique mudunhu reCabo Delgado zviri kutiza kukwira kwekurwisana kuri kuitika uye kukuwadzwa kwevanhu nezvikwata zvakapakata zvombo. Kurambidzwa kwekupinda nekubuda kwezvinotakura vanhu muChina kwakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus munyika iyi. Kunonzi kwave kutadzisa vapoteri vekuNorth Korea kutiza vachienda murusununguko. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBeijing muChina, muzvare Samantha Siwanda, vanoti hurumende yemunyika iyi yawedzera mazuva ekuti vanhu varambe vakavharirwa mudzimba dzavo kubva pazuva rakukadzi 17 kusvika mwedzi unouya. Vanoti hurumende yeChina yakaisa vanhu pamagedhi enzvimbo dzinogara vanhu kuti vaongorore vanenge vachida kumbobuda vachitswasanudza makumbo munharaunda dzavanogara. Chirwere ichi chinonzi charura munyika iyi, uye sangano reWorld Health Organization rakatara kuti chirwere ichi chitorwe sechirwere chavhiringa pasi rose chinofanirwa kutariswa nekukasika. Mavelas Mushanganya uye weStudio 7 abata muzvare Siwanda kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Pari zvino hazvisati zvachinja ezvino kuti zviri kuita nani, kuti pari kuchowedzerwa maybe from 17 kusvika kunana March 2 zvavaita izvinezvi pamagedhi like ema different apartments, different houses. Paiswa vanhu vanenge vachicheka temperature vachikutarisai, saka vakubvumidza vanhu kuti mubude outside the gate uchizodzoka hako. Saka pari zvino vanhu vanokwanisa kubuda zvavo, but kubuda kwacho unenge usiri kuenda kure nokuti transportation imai kuna like public transportation hakuna. So maybe kubuda maybe kungotwa some sort makumbo uchifamba hako munharaunda imomo muchidzoka. Ora zviri kungonzi postponed until further notice. Saka hapasati pane date charo kuti zvinhu zvinoita normal rini.
Kopanyaya yekumabasa nekuzvikoro uye zvenenyaya yechikafu zviri kufamba sei?
Mabasa akatovharwa, zvikoro zvakavharwa, maprimary school, mauniversity nanhasi zvichiri zvakavharwa, hazvati zvavhurwa because vanotomirira kubva kugovernment. Saka ingoriwo ndiyo until further notice. Panyaya dzechikafu pavhurwa nzvimbo shoma nini dziri kutengesa chikafu, but kutenga kwacho munotoita zvekuorder food online vachizodeliver, but havazobvumidzwa kupinda chaipo chaipo pamenge muri. Saka pane nzvimbo futi yekuti delivery yacho yasvika inonosiyiwa ikoko mozofamba kunotora ikoko. Iye zvinoizvi maZimbabweans hatisati tane muZimbabwean abatwa nechirwere.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBeijing kuChina, muzvare Samantha Siwanda vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7. Dare repamusoro nhasi rapa mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, uyo vavari kurambana naye muzvare Mary Mubayiwa, mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mushandi wavo. Mutoro wedu Enau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chekuti muzvare Mubayiwa vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakarova mushandi wavo anoita basa rekuchengeta vana vavo, gweta ramuzvare Mubayiwa amai Beatrice Mutetwa vati mutongo wadarira Major Street wekunyima muzvare Mubayiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa unofanira kusendekwa parutivi. Amai Mutetwa vati hapana humbo wakasvitswa kudare unoradza kuti muzvare Mubayiwa munhu anogara achipara mhosva dzakadai, zvakazopa kuti mutongi wedarira Major Street avati vanogara vachipara mhosva dzakadai. Asi gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi, vamaiko Reza vati muzvare Mubayiwa munhu ari kupomerwa zvakare mhosva yekuda kuuraya vachiwenga pavairwara vari muchipatara cheSouth Africa gore rapera. Saka nokudaro vati kurova kwavanoti vakaita mushandi wavo muzvare Delight Munyoro kunoratidza kuti munhu anoda zvemhirizhonga. Amai Mutetwa vati hazvaikwanisika kuti muzvare mbai wavarove muzvare Munyoro Mbama sezviri kutaurwa nehurumende, sezvo vakakuvara maoko kuburikidza nekuputika kwakaita bhambu kuwhite city stadium pamusangano waiitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatsigiri vavo muna 2018. Zvataurwa navareza zvapikiswa naamai Mutetwa, avo vati hapana humbo hwekuti muzvare mbai wavakapara mhosva yekuda kuuraya murume wavo sezvo nyaya iyi isati yatongwa vakabatwa nemhosva. Mutongi wedare amai Erika Ndewere vatura mutongo wekuti mutongo wedare remajor street uyu usendekwe parutivi vachiti muzvare mubayo havanganzi vagare mujeri sezvo vasina kubatwa nemhosva yekuuraya murume wavo iyo yavakatopiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Amai Ndewere vati muzvare mubayo vabhadhare madhora churu nemazana mashanu ari maRTGS semari yechibatiso uye kuti vazvipire kumapurisa epabhorodho kamwe chete pamavhiki maviri uri musi wechishanu, uye kuti vagare pa 64 Folly Jones Crescent kuGlenlawn, uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi panyaya iyi. Mutungamiri wetajamuka vapromisi Mukwananzi vati mutongo wakanaka waturwa nedare asi vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa muzvare mubayiwa navachiwenga.
Nozvishoropodza zvikuru kuti makurukota ehurumende neenyika anotora masimbawo ehurumende otanga kushandisira vangava vakadzi vavo kana mhandu dzavo dzisinei nezvemutemo wenyika. Ndozvatiri kuona zvinonyanyoitika pakati pavachiwenga naimbova mudzimai wavo.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare muzvina bhizimusa nemukurumbira vaGenius Kadungure avo vanozivikanwa nezita rekunzi Jinimbi vanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakapinza munyika motokari yavo yemhando yepamusorosoro gore rapera zvechikiribidi mushure mekudzikisa mutengo wemotokari iyi. Mapepa ari pamberi pedare anoratidza kuti vakadungure vakadzikisa kukosha kwemotokari yavo pavakasvika pamuganhu wenyika kuBait Bridge kubva pamamiriyoni matatu nezviuru mazana zvemarands kusvika pamiriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe. Vachuchisi venyaya iyi vanoti vakadungura havana kutaura mari yechokwadi pavakapinza motokari yavo yemhando yeBentley yavakatenga kuSouth Africa. Hurumende inoti vakadungure vakabhadhara mari inoita zviuru makumi masere nechimwe chete zvemadhora ekuAmerica kuti motokari yavo ipinde munyika, zvakaita kuti hurumende irasikirwe nemari inodarika zviuru makumi mashanu nezvisere zvemadhora ekuAmerica. Vakadungure vanzi vadzoke kudare musi wa20 kukadzi, uye gweta ravakadungure vaJonathan Samukange vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Musana,
kambo kubva kuna mushaka Paul Matawiri hanzi handizvo zvandavinga pano. Vateereri, musakanganwa kuti chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanhu vanenge vakundwa musarudzo vanofanirwa kubvuma kukundwa. Muzvare Mary Mubayiwa vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuunikai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.